Mende iri kuti yavarura chirongwa chegovernment employees mutual savings fund iyo yavari kuti vachange vachizobata 2.5% gross income yemushandi wega wega hurumende ichienda pafandi iyi yekuti vashandi vehurumende vachazenge vachikwanisa kukwereta vachishandisa zvavanoda kushandisa. Chiri kunetsa panyaya iyi ndezvekuti hurumende yakaita hurongwa yega isina kutaura nevashandi, yakuda kuimboza nyaya iyi pamusoro yevashandi. Hurumende inoenderera mberi ichiti avo vanenge vasingati vakasununguka kuzobuda muchirongwa ichochi, asi chatiri kutaura ndechekuti vanenge vachida ndio vanofanirwa kunzi vazojoina chirongwa, kwete kuti vasingadi vazobuda, nekuti tinoona kuti vanhu vazhinji vachabatirwa mari vasingadi kusvika vazokwanisa kubuda, tichitarisa nekunetsa kunoita masystems avo ehurumende, salary service bureau, kuti munhu akwanise kurega kuzobatirwa mari. Saka chitsotsi chatiri kukurudzira hurumende kuti dai yamira umbavha hwekubatira vanhu mari dzavo vachishandisa mazita akasiyana siyana, nenyaya yekuti asi vabatiri avo vanenge vasarudza kupinda paprogramu yavo yefandi yavagadzira iyi, yatisingafungidziri kuti ichazombobatsira vashandi. Vashandi vagara vari kuwana mari shomanini yekuti ikabatwa 2.5% chaiyo, dzimwe mhuri dzinorara nenzara mudzimba dzadzo.
Asi vamasaraure, chirongwa ichi hachibatsiri vashandi here?
Chirongwa ichi chinotadza kubatsira vashandi nekuda kwezvikonzero zvinotera. Chekutanga ndechekuti hurumende haina nhoroondo yekubata zvakanaka mari dzainotora kubva kuvashandi vayo. Tinotarisa vamwe vanhu vane mapenjeni vanofanira kunge vawana mapenjeni avo vari kutambura kuti vakwanise kuawana, nekutadza kufambiswa kunenge kuchiitwa kuchengetwa kwemari dzacho, pavari kuzodziwana dzinenge dzamari dzisina maturo. Chechipiri inyaya yemamiriro akaita upfumi hwenyika. Mari dzamunenge wabatirwa nguva yose iyoyo makore nemakore pakuzoda kuzodzitsvaga, kana dzichinge dzisina kutenderedzwa dziri kumaUS dollars, dzakaiswa ari maRTGS, inenge yave mari yaparara isina maturo. Saka vashandi havasi kuzobatsirika. Chechitatu chinoita kuti zvisabatsire ndechekuti wavari kuda kubatira wacho agara asina chainacho muhomwe, homwe yacho yagara yakaboka iri kuda kuwedzerwa kubviswa. Dai vashandi vanga vari kutambira mari yavo yakabiwa nehurumende USD 520 zvichikwira, zvaikodzera kuti vakabatirwe imwe yochengetedzwa iri kumaUS dollars, kuitira kuti kana voda kuishandisa inge iri mari inobatika. Uku kwakangofanana nekugurirwa salari kuri kuuya kwakahwandiswa sekusevha.
Masvitsa chichemo chenyu here kuhurumende uye vati chii?
Ai, yakaparurwa gore, yakatanga kuda kuparurwa gore rapfuura pakatanga mafunga funga muna February 2020. Tikazivisa hurumende kuti zvinhu izvi hatizvitambire sevashandi ende hatizvidi, pavaida kuvhura neva vanoti magarrison shops nezvimwe. Takaona panguva iyoyo vakamboti nyararei nyaya iyi vakaita sevaikanganwa, vakazodzoka vachiti hai hurongwa uhu hunenge huri voluntary, anoda ndiye achange achipinda. Tikaramba tichivaudza kuti tazovazivisa izvezvi zuro pataka vatotumi ragwaro rekuti kana muchida kubatira vanhu mari, batirai vati vanoda, kwete kubatira munhu wese mota anenge asingadi ngaazobude, nekuti zviri kuratidza kuti vazhinji vachazorasikirwa nemari dzavo vaakutadza kubuda muskimu yavanenge vapinzwa zvekumanikidzwa nehurumende zvisiri pamwoyo pavo, zvisiri zvesarudzo yavo.